vachitora mutongo wavo pachikumbiro chavangari vhume chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo zvichitevera kunyemwa kwavakaitwa mukana uyu nedare raMajor Street. Mutongi wedare repamusoro vatawanda Chitapi vati vangari vhume havana kusvitsa zvikonzero zvinonwisa mvura zvinoita kuti vapihwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Zvaturwa nedare zvatsinirwa negweta ravangari vhume vaMoses Nkomo.
Justice Chitapi vapa mutongo kuti apiwo yavangari vhume haigoni kubudirira. Vati zvikonzero zvakapiwa namagistrate zvekuti dai vakaburitsiwa vaizokurudzira vanhu kuti varatidzire vagutsikana nazvo. Saka vati maavoko avo akasungwa nokuti zvakataurwa namagistrate vanofunga kuti zvakanga zviri zvakarurama panguva yazvakataurwa. Asi vataurawo zvakare kuti nechikonzero chokuti musi wa31 wakasvika ukapfuura tinogona kuchidzokera kuna magistrate tuno apply for bail on changed circumstances. Asi tichaongorora judgment yaitwa navachitapi tisati tataura tatora mamwe matano anotevera.
Vangari vhume vari kupomerwa mhosva yekunzi vakanyora padande mutande ravo reTwitter vachikurudzira mhirizhonga mukuratidzira kwavakange vashevedzera kuti kuitwe munyika musi wa31 Chikunguru pasi peboka ravari kudaidza kuti July 31st Movement, iro rinoti harisi kufara neuori hwarinoti hwatekeshera muhurumende. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati kunyimwa kwaitwa vangari vhume mukana wokubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa kunoratidza kuti Zimbabwe yave kutongwa pachigandanga.
Zimbabwe iri kutongwa pachitororo, iri kutongwa nevanhu vasina hanya neupenyu hwevanhu, iri maoko evanhu vane chidakadaka nekumbunyikidza kodzero dzevanhu. Nyaya yekumbunyikidzwa kodzero dzevanhu kuramba kuchienderera mberi muZimbabwe. Tiri kuona kubatwa kwebasa zvisina kunaka kumapazi ehurumende anosanganisira iwo makots, anosanganisira paramende chaiyo. Vari kushandisa ZANU-PF, iri kushandisa mapazi ehurumende aya kuita zvido zvayo. Izvezvi tinozviziva ZANU-PF yakusina bato rinonzi ZANU-PF, yakatoparara kudhara. Yakushandisa mapazi ehurumende kuita kudzvanyirira, kuita zvese zvisakarurama kuvanhu.
Zvichakadai, mutori wenhau Hope Chingono uyo akanyimwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso nedare repamusoro nezuro, dare richiti hapana zvaakasvitsa kudare zvinoratidza kuti mutongi wedare raMajor Street akakanganisa kutonga paakamunyima mukana wokutongwa achibva kumba kwake pamhosva yaari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga anga ari mudare raMajor Street zvakare nhasi. Gweta rake amai Beatrice Mutetwa vanga vachida kusvitsa chikumbiro kuna Major Street vangoni nduna chekuti apiwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso sezvo vachiti pane zvashanduka kubva paakambonyimwa mukana uyu. Asi muchuchisi wenyaya iyi vawispa mabhaudhi vati vanga vasina kuzivi kwa izvatsinirwa nerimwe gweta raChingono vaGift Mtisi.
Zvatanga tichida kutaura nezvazvo zvichemo zvedu zvitatu zvatinoti zvashanduka, uye taida kuti ivo vaChingono vazozadzikisa zvimwe zvacho kubudikidza nokupa uchapupu mudare. Asi vachuchisi vati hatinonge tava panguva yekuti vaone zvichemo zvedu, asi vanga vabvuma zvavo vachuchisi kuti isusu taizoita chikumbiro chedu asi ivo vozopindurawo nechitatu. Asi mutongi ati aiwa kwete kwete kwete, munofanira kuti mutange mavapa notisi kuvazivisa kuti muchada kuita chikumbiro ichocho. Saka tozoita chikumbiro chedu nemusi wechitatu.
Nyaya yaChingono yakatarisirwa kudzoka mudare raMajor Street nechitatu svondo rinouya mushure mezororo remagamba. Kusungwa kwangari vhume naChingono kwakonzera mutauro pasi rose zvaita kuti mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vatumire nhume kuZimbabwe kuzoona zviri kuitika munyika. Masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kupopota nekune rumwe rutivi achiti hurumende yeZimbabwe yanyanya kutyora kodzero dzevanhu. Asi hurumende pamwe nebato reZANU-PF vanoti hapana chakaipa chavari kuita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.